Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gumiguru 11 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vazovhote musarudzo dzegore rinouya. Vagari vekumashonaland west vanoti nzvimbo dzavari kunyoresa kuvhota hadzina mafomu avanofanirwa kunyora kuitira kuti mazita avo aiswe mumishina yebiometric voter registration. Ukuwo bato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji pamwe nebato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chekunyoresa kuvhota chine zvakawanda zvachinofanirwa kugadzirisa kuitira kuti Zimbabwe Electoral Commission iite basa rayo nemazvo. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vaenda kunonyoresa nhasi muHarare kuti vagovhota musarudzo dzegore rinouya vaEnoch Mukudu, avo vanogara musha weGlenview, vati nzvimbo yavanzi vachazovhotera hisi munharaunda yavo.
Ini ndasvika ndikanyoresa pandinogara, vakaita data capturing vakaisa mukombiyuta, vakandibvunza kuti ndizvo here zvinhu zviri zvavanyora, ndikati ndizvo. Asi chazondishamisa ndechekuti pazoprintwa slip ndaona kuti polling station yavandiisa haisi muconstituency mandinogara.
Mumwe mugari wekuBorodale vaEdmore Manyofa vati zviri kutora nguva yakareba zvikuru kuti munhu anyoreswe semuvhoti sezvo vachiti vazhinji vari kunyoresa vanhu sevavhoti havana ruzivo rwakakwana nemichina yavari kushandisa pakunyoresa vanhu sevavhoti.
Mukoma, zviri kutora nguva yakati rebe. Munhu 1 anogona kutora 15 minutes bhozi. Kune vamwe mbuya varimo patown house apa vatotange vari kudzidzira kombiyuta, vati zvekutobaya kombiyuta, saka zviri kutora nguva hombe. Kiya ngaitanga iri diki bhati kozvinonzi kiya iri kukura nenyaya kuti zvinhu zviri zvikuru nokaitase kufamba ipapo.
Mumwe mugari wokuchitungwiza muzvare Yuvhoni Muchaka vatiwo vakanyoresa semuvhoti nezuro, uye vanoti vanotoresa mhiko kana kuti macommission of odds havasi kuwanikwa panzvimbo zhinji dziri kunyoreswa vanhu, zviri kuita kuti vanhu vadzokere kudzimba vasina kunyoresa kuvhota.
Ini ndinogara kuchitungwiza North. Dambudziko randakasangana naro nderekuti macommissioners ezek anga asipo papolling station. Takangosvika tichiona mapurisa chete achingotudza kuti zvichaita zvichaita, asi takatozopesera tasiya zvisina kuita. Nhasi tasvika zvichinzi hatina equipment, haisi kukwanisa kupika our polling station, saka tahatazongosiya tikati tozoona pazvinenge zvaitika.
Zvichakadai, mutauri weMDCT vaObed Gutu vaudza vatori venhau kuti sebato vari kushushikana zvikuru nemafambisiro ari kuitwa basa necommission inoona nezvesarudzo yeZEC.
Tiri kuonasa kuti ZEC basa iri vanga vasina kurigadzirira zvakakwana. Nzvimbo zhinji vanhu vari kushaya mamwe mafoma yanonzi maVR9 form vanowanika asipo. Ndataura nezvaitika kuchitungiza South kwaKaseke, kwokuti vanhu vanga vakaungana mhomho yavanhu vakaungana vosvika vonzwa zvichinzi panapa hatina mafoma apera, kwokuchipisa kudai.
Vagutu Vati wavazi kufara nekuti havasati vakwanisa kuona pane dura riri kuchengeterwa mashoko kana kuti seva inenge ichengeterwa mazita evanhu vanenge vanyoresa kuvhota.
Tiri mushishiro kuita liyezi nezeki kuti tikwanise kuziva kuti seva iyi inochengeterwa kupi.
Vamwe vashandi vezeki vatataura navo vati michina yavari kushandisa mishoma zvikuru kuti vakwanise kunyoresa vanhu vemuHarare nechitungwiza pasina matambudziko sezvo nzvimbo idzi dzine mhomho yevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vari kunyoresa kumashonaland west vanotiwo zeki haina kugadzira zvakakwana uye dzimwe nzvimbo dzavhurwa dzisina zvekunyoresa zvakakwana. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vadzokera kumba vasina kunyoresa mushure mekunge vatadza kunyoresa sezvo zeki yanga isina mapepa akakwana anodikanwa kuti munhu anyorese. Kushaikwa kwemapepa anonyorwa zvine chekuita nemunhu ari kuda kunyoresa kwakonzera vanhu nhasi kuti vasaite shungu dzekunyoresa kuvhota mukaroyi. VaCaleb Zingoni ava vanogara mumusha weveruzhinji wechikangwe mukaroyi vati vakatadza kunyoresa nezuro nekuda kwemapepa ainge asipo pakavhurwa nzvimbo yekunyoresa pakiriniki yemuchikangwe.
Early in the morning, about around 8:15. Ndandaikoko ndakasvika ndakatosvika ndatambirwa nemapurisa ndavabvunza kuti yatanga here process. Zvikanzi apinda mukati mudi munzwe ndandapinda mukati mune two ladies. Zvikanzi izvozvi takangogara hakuna mapepa. Zvikanzi tiri kuita sera around 10 ndandadzokera.
Vakletas Ozheri ava vanotyaira mota inotakura vanhu kubva kuchiedza kuenda mudhorobha vatiwo sezvo vakaenda vakatadza kunyoresa vachatozoenda rimwe remazuva achatevera.
Ine anzati baba tinoverengera zvabhozi kuti yaona icho kuti tinozozvakana magwana je tinoverengera zviyo.
Vazingone vati chirongwa chekunyoresa kuvhota hachina kushambadzirwa zvakakwana sezvo vanhu vakawanda vasiri kuenda kunonyoresa kuvhota.
Vanhu vanofanira kutoti iyo inenge voter education yacho registration education yacho yavaita iyo inofanira kutoitwa zvitori serious kupfuura zvavaita bhozi bhozi vanhu vakafamba but havasi vanhu vese vavakwanisa kuwana mudzimba bhozi vaisvika pamba pane vana nababa vari kutengesa namai vari kutengesa vanhu vari kuita this and that.
Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi mukaroyi yaratidza kuti vanhu vashoma vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Vanhu gumi nevana ndivo vanyoresa pachikoro chepasi chechikangwe uye vamwewo makumi maviri nemumwe vanyoresa pakiriniki yechikangwe. Zeki iri kutadzawo kupa mvumo vanoda kuongorora kunyoresa kuvhota kana kuti maobserva kuri kuitwa Mashonaland West ichiti haina michina inodhinda makadhi. Mukuru wezeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Lovu varamba kutaura nezvekukundikana kwezeki kupa makadhi vanoda kuongorora chirongwa cheBVR. Dunhu reMashonaland West rakapihwa michina yechizvino-zvino yekunyoresa kuvhota inosvika mazana matatu nemakumi maviri kuti vanonyoresa nzvimbo dzekariba nehurungwe kusvika kupera kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 mukaroyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Tichiri panyaya yekunyoresa kuvhota iyi, vamwe vagari vekwaMutare vanotiwo havasi kufara nenguva refu yavari kutora kuitira kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti. Lloyd Amoyo uyo ari kwaMutare anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vashandi veZimbabwe Electoral Commission ZEC vari kutora nguva refu kuti vabatsire vanhu vari kuuya kuzonyoresa, kunyange hazvo vamwe vachiti vari kufara nekufamba kuri kuita chirongwa ichi. Vanhu vari kunyoresa pamuzinda wamuzviti pedyo nechiteshi chemabhazi anoenda kuHarare nekuSouth Africa. Nhasi panga paina vanhu vashoma uye kunyoresa kwacho kuchitora nguva refu, izvo zvanga zvichipa kuti vanhu vanyunyute. Pasvika nguva dzemasikati, vanhu vasingapfuuri makumi mashanu ndivo chete vanga vanyoresa. Mumwe wevanhu vanyoresa nhasi, amai Ela Biza, vati havazi kufara nechinono chine vashandi vezeki.
Chandaona ndechekuti vashandi wacho vari kuita rafu kune vanhu vari kudi warikuda kuregister zvekuti unombonzi dzoka kuno tunotira chakati dzoka chakati dzoka chakati zvonzi mbobuda panze mbopinda saka zvinopa confusion kana kuti munhu obva toramwa obva regera kuregister
mumwe vanhu vanga vari mumutsetse vakalistas nyere vatiwo nzvimbo dzokunyoresa dzinofanirwa kuwedzera kuitira kuti vanhu vasapedze nguva yakawanda vakamirira kunyoreswa
masenda zavo mashoma ngaise masenda akawanda bhozi pamwe pacho unonga wakumbirawo basa kuti uregister manje kudaika wakumbirawo basa mabhosi daro kuti kasika imwene kuregister but time manje
amai titsikuture vatiwo havazi kufara nevanhu vanopindira pamitsetse pachiitwa zvechizivano nevashandi vezeki ava
umwe wouya woitopinzwe pamberi wotoregista imwe akagara mwauya kare zviro zvinoshungurudza izvozvo basi ndozvandaona zvanga zviri kutoshungurudzika anhu ari kunetsekana nazvo mapepa hapana chanesa zvai zvakabvire kunaka
mumwe murwiri wekodzero dzevanhu valoid munguma watiwo chirongwa chebvr chiri kufamba zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti vashandi havasati vajairira michina mitsva yavari kushandisa kunyange hazvo vamwe vari kunyunyuta nemafambisirwo ari kuitwa kunyoresa kuvhota muzvare tilda mhembere vati havana chavaona pakunyoresa kwavaita nhasi sezvo zvavafambira sekutarisira kwavo hatina kukwanisa kuona mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa ezvesarudzo mudunhu remanikaland kenel mufati masabeya kuti tinzwe divi ravo sezvo vanzi vari kufambira matunhu echimanimani echipinge uye mutare south chirongwa chekunyoresa vavhoti zvine mutsindo chatangira kumatunhu anoti chimanimani chipinge mutare south mutare west uye bwera south kubva musi wa10 kusvika 25 gumiguru mushure mezvo tichazopindawo mumamwe matunhu emumanikaland ndakamirira studio 7 mamutare ndini loida mumoyo
sachigaro wezimbabwe electoral commission amai rita makarau vanoti nhasi vaswera vachitenderera kuchitungwiza neepworth uko vange vachiona kuti chirongwa chekunyoresa vavhoti chiri kufamba sei zeki yakatanga kusimbaradza kunyoresa vavhoti nezuro ichivhura nzvimbo dzekunyoresa dzakati wandei asi mapata anopikisa pamwe nemasangano akazvimirira anoti chirongwa ichi hachisi kufamba zvakanaka sezvo zeki iri kunzi haina kunyatsogadzirira mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu westudio 7 abata amai Makarau akavabvunza kuti zvii zvavaona pavanga vachitenderera
ndiri ikoko ndasangana naprovincial elections officer nemadeo eHarare ichitungwiza kuti vandiudze mamiriro akaita zvinhu mumadistricts avo
ndeapi matambudziko avati vari kusangana nawo
matambudziko ari kusanganikwa nawo handingati matambudziko asi kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasati vanyatsotambira kuti chiitiko ichi chatanga mudunhu ravo saka vanhu vashoma kune dzimwewo nzvimbo dzavatambira vanhu vakawandisisisa zvekuti kune mamwe macenters vanyoresa ivo vanhu vanodarika zana panguva yandanga ndasvikako saka tine zvakatisiyanesiya nezviri kubuda munzvimbo nemunzvimbo
vamwe vari kuti Justice Makarau panenge pari kuda dzidziso yakati wandei nenyaya yekuti vamwe havasi kunzwisisa sekutaurawo kwamuri kuita imi muri kuita sei kuti vanhu vanzwisise kuti chirongwa chatanga ichi
tine vanhu vedu vari kuita dzidziso iyi vari munzvimbo idzodzo mbiri dzandataura tasangana navo tichiedza kutaura navo kuti pari zvino ngavachirega kuramba vachitaura zvavaita zvekuti kune chirongwa chichauya chekunonyoreswa ngavachitodzidzisa vanhu kuti chirongwa chiye chataitaura chatanga kana kuine dzimwe nzvimbo dzavanokwanisa kutokurudzira vanhu kuti regai ndikuperekedzei panzvimbo pari kunonyoreswa vaperekedze vanhu ivavo vatovasiya vava panzvimbo dzinonyoreswa saka ndingati tachinja strategy yedu yemeseji yatiri kupa kuvanhu
muungati kusvika nezuro manga manyoresa vanhu vangani
kusvika nezuro ndinoziva kuti vanhu vanga vanyoreswa mumastatic centers edu vanga vari 40,000 avo vanga vanyoreswa mumamobile registration center tichiri kuunganidza mashoko nekuti kune dzimwe nzvimbo dzisina kukwanisa kuvhura nezuro
asi muchine chivimbo here chekuti mungakwanise kunyoresa vanhu mamiriyoni manomwe
hongu
vemdc vanga vachinyunyutawo kuti matambudziko ekuti dzimwe nguva kwaimbononoka kuvhurwa kune dzimwe nzvimbo dzekunyoresa kuvhota munongedzo wekuti zeki inenge yakatanga chirongwa ichisati yanyatsogadzirira munoti kudini mashoko aya
zeki yakagadzirira kusvika kwekupedzisera kune kwakatadza kuvhurwa nenguva zvimwe zvacho zvanga zviri nekuti kwanga kwakanaya mvura hapana zeki zvayaigona kuita kuti mvura isanaya kunzvimbo idzodzo zvimwe zvacho zvakaitika kuti mota dzatakanga takumbira kucmb hadzina kusvika nenguva zvakare zeki hapana zvizhinji zvayaigona kuita kunze kwekutsvaga dzimwe mota izvo zvatakaita patiri kutaura iye zvino hakuna nzvimbo yatisati tavhura
sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission, Amai Rita Makarau, vachitaura vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7.
Ziva here kwekuno nyoresa. Chirongwa chekunyoresa kuvota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25. Munzvimbo dzinotevera. Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, kuEpworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara. KuManicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani, East and West. Mutare, South, East and West. Manicaland, Chipinge, Central, West, East, ne South. Musikavanhu, Chimanimani, East, ne West. Mutare, South, ne West. Buhera, South. Mashonaland Central, Mbire, Guruve, North. Mzarabani, North, ne South. Mount Darwin, North, ne West. Mashonaland East, Mudzi, North, West, ne South. Mutoko, East, North, ne South. Uzumba, Maramba Pfungwe. Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami. Urungwe, Magunje, Central, East, North, ne West. Kumashingo, Chiredzi, East, West, South, ne North. Mwenezi, East, ne West. Chivi, South. Matebeleland North, Lupane, East, ne West. Binga, North, ne South. Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North, Nemzingwane. Insiza, Insiza North, ne South. Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu. Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers arikunyoreswa kuvota. Mamwe acho munogona kuwana pa website redu rinoti www.voashona.com.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vati manyepo mashoko akaburitswa nesangano renhau reNBC mwedzi mishoma yapfuura ichiti vakanga vati vachawedzera zvakanyanya kugadzira zvombo zvenuclear vakatiwo nguva inenge yasvika yekuti hurumende ikanzure residence rekambani iyi. Vanhu vatatu vazviuraya nhasi nemabhambu avanga vakazviteya nawo pedyo nemuzinda wemapurisa muguta guru reSyria reDamascus. Vanhu vaviri vakafa muchiitiko ichi. Muchikamu chedu chatinokurukura nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, Plaxedes Jeremiah weStudio 7 akaita hurukuro navamupari waGwekwerere avo vanogara muNew York kuno kuAmerica. VaGwekwerere vanobva kwaZvimba asi vakakurira kuBulawayo.
Ndakauya muno ndakapfuura nekuSouth Africa kwandakamboti garei makore mashoma shoma. Ndabva kumusha kuzouya kuno kuAmerica.
Saka makauya muri kuchikoro kana kuti makangouya mukangosvikira pabasa?
Kuuya kwaiva kuuya kwokuti kubva kumusha kwaiva kubva kwokuti zvinhu zvaoma tichina maitiro pano. Toita sei? Ndopatakabudawo nevamwe. Teerawo vamwe vakaendawo kuJohni, kwainzi Johni kuSouth Africa kare. Ndopatakangoendawo pachizomuka mukana iwoyo kuti ndiuye kuno kuAmerica, ndopandakazouya kuno kuAmerica.
Vamwe ndovanosvikira pamabasa eCareWorks ndoari nyore. Asi imi makaita rombo rakanaka makasvikawana basa ramakadzidzira. Makadzidzira basa ripi?
Ndiri murairidzi, ndiri ticha. Ndakadzidzira ticha kwemakore akati kuti. Ndichiticha kuhigh school, ndikazoticha makore akati kuti kuticha college. Pandazobuda muZimbabwe ndichienda kuSouth Africa ndinge ndakuticha pachino University of Technology. Saka kuuya kuno basa remu education mune zvedzidzo hazvina kunyanya kuzondinetsa, nekuti ndinge ndina mapepa angu akangonakawo anokandikwanisa kuti
kuti ashandise munomo.
Saka saizvozvi mutori murairidzi pa college.
Ndikushandira Department of Education. Paurairidzi apa muno zviripo ndezvekuti paunosvika uchitsvaga basa racho kwaunonoriwana nezvaunozoita zvinoenderana nekuti mapepa ako anenge atarisiswa sei. Vanovatora voita evaluate vochiona kuti unokwana kuita papi zvipo zvaunogona kuita.
Mune mudzimai nevana muno?
Hong Kong muri tinayo kuno. Ana kwangu timhuri.
Imhuri yakakura kusvika nana sekuru nana mbuya nevazukuru.
Hakuna kuti ungati kuru kana munina kana ani anenge ati konai sekuru konai mukoma. Ndoo chivanhu chedu ndoo mararamiro atakangoita. Tinongoramba zvakadero hazvisi izvozvo.
Asi chandakaongorora ndechekuti vanhu vekumusha vane pfungwa dziya dzekuti ndofunga mari tinongosangana nayo. Kana kutanha mumuti.
Nodariso ndechekuti zvinhu zvaoma kumusha. Kwekuwana mari chaiko. Vamwe vanopererwa. Asi vamwewozve vane pfungwa isina kunaka nematarisiro avanoita vanhu vari kunze. Mari dzekuwana muno munhu ari kumusha anokumbira achiti mukoma sekuru hanzvadzi nditumireiwo ka50 unoshandisa vara rekuti ka100 asi mukatarisa muno muAmerica mastates akasiyana-siyana. Ane minimum wage yepe hour. Mukatarisa semenzaniso muno muNew York State yaiva $7 minimum. Kuti munhu uzowana ka50 yako iwe uchishanda pauri kuwana pe hour. Maawa mangani aunenge washanda. Mawaniro anoitwa mari nemafungiro nematarisiro anoita vanhu mari kumusha uko. Panoda kuti pagadziriswe. Hazvisi nyore.
Avo vanga vari vamupari waGwekwerere vachitaura naPlaxedes Jeremiah weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica.
America inoti icharamba ichigashira nokuchengeta vapoteri sezvayange ichiita makore ese. Gore rinouya risati rapera, hurumende inotarisira kutambira vapoteri vanosvika zviuru makumi mana nezvishanu. Zviuru gumi nemazana mapfumbamwe evapoteri vachabva kuAfrica. Zviuru zvishanu zvichabva kumabvazuva kweAsia. KuEurope nepakati peAsia kuchatorwa zviuru zviviri. Latin America neCaribbean chiuru chimwe nemazana mashanu uye kuchamhembe kweAsia zviuru gumi nezvinomwe nemazana mashanu evapoteri. Vapoteri vachatambirwa vashoma pane vasitova makore apfuura nekuti hurumende inoda kuona kuti zvizvarwa zveAmerica zvigare zvakanaka pasina mhirizhonga uye inoda kukwanisa kuongorora vese vainotora vasati vapiwa mvumo yokupinda muAmerica. Pane zviuru nezviuru zvevapoteri vatova muAmerica vanofanira kuongororwa nebazi rezvemukati menyika. Kubva mugore ra1975 America yakatambira vapoteri vanoita mamirioni matatu. Kunyange hazvo uwandu hwevapoteri vachatambirwa huri ushoma, America icharamba iri nyika inotambira nokuchengeta vapoteri kupfuura dzimwe nyika dzese uye icharamba ichichengeta avo vanoshungurudzwa munyaya dzemarudzi, zvavanofunga nezvamatongero enyika, kwavanobva, chitendero chavo neavo vane magariro akasiyana neavamwe. Kutambira nekuchengeta vapoteri neavo vanomanikidzwa kubva munzvimbo dzavo. Gore rapera United States yakashandisa mari inoita mabhiriyoni manomwe emadhora mukubatsira vapoteri. Gore rino yashandisa bhiriyoni nechidimbu chemadhora kubatsira vapoteri vokuSyria uye yabatsira vapoteri vokuIraq nemari inopfuura mamirioni mazana mashanu nemakumi masere emadhora. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maererano nokutambira nokuchengeta vapoteri neavo vanoshungurudzwa. Maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sangano rinomirira vashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union rinoti Standard Bank iri kuvhara mabhanga ayo mumaguta madiki akaita seHwange, Chiredzi neChinoyi nemamwe nekuti bhanga iri haridi kubatsira Zimbabwe kuti ibudirire. Mashoko aya anoteera mashoko ebhanga iri ekuti riri kuvhara mabhanga aro mumaguta madiki nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi re Standard Bank panyaya iyi. Tanonoka wande we Studio 7 abatava Peter Mutasa, munyori mukuru musangano re Zimbabwe Banks and Allied Workers Union kuti tinzwe zviri kuitika.
Nyaya huru huru iri kunyanya kuoma ndeiparadzwa kwamabasa kuitika mumabhengi ese zvavo asi kunyanya nyanya mabhengi makuru anobva kunze kwenyika ane mahead office anobva kunze kwenyika semabhengi akaita sana Standard Chartered Bank. Ichocho ndo chinhu chanyanya kuomesesa mabhengi.
Zvinoreva here kuti mabhanga haasi kuita mari?
Tiri kuona kuti zvichiitika vashandi vachiluza mabasa. Mabhengi ari kubva anyanyanyanya kuwanawo maprofit. Maprofit aya akungoenda benzi kune vari vebhengi. Akuchindawo mari inopinda muvanhu kana mari inopinda munyika.
Standard Bank inoti inoda kuvhara mamwe mabranches ayo kunzvimbo diki munyika. Boka renyu rinoti chinyi?
Tiri kutosimudza matemo kuti tirwisane nawo zvakasimba. Tichigunun'una pamusoro pokuita kuita Standard Chartered Bank muno. Kwekuti inobvisa mabasa mazhinji anobhadhara zvakanaka emazuva ano anofanira kusumudzira vana vemunomu. Tichimaita kuKenya, Nairobi nekuChennai kuIndia. Saka zvaakureva izvo kuti Standard Bank iri kutora mabasa emunomu Zimbabwe ichiisa budiriro kune dzimwe nyika dziri kunze.
Munoziva here kuti mabasa mangani angarasika?
Havasati vanyatsa kubuda pachena. Icho chimwe chinhu chatirikugunun'una nacho kuti tiringoita zvekunzwa tiri kutarisira kuti tinogona kuluza mabasa atingati 50% of what we currently have. Mabranchi etiri kunzwa kuti ndiwo anoda kuvharwa. Mabranchi akaita kunga kunana Hwange, mabranchi madiki ari kunzvimbo dzakaita kunga ana Marondera, Ndura, ana Chinoi, ana Chiredzi. Saka vanoda kuvhara kumataundi madhorobha madiki. Ende zviri kuitika zvizhinji zvokuti upfumi hwemuno bwezi mabhengi hapana chaanogadzira. Anongouya otora mari redu okuchaja bank charges. Upfumi hwo hwenyika hunofanira kunge huchisumudzira nyika yedu hwaakunosumudzira dzimwe nyika huchiunza mabasa kuNairobi huchiunza mabasa kuChennai.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vaPeter Mutasa vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, tiri kutarisa maonere evanhu vari kunze kwenyika chirongwa chekunyoresa kuvhota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Mai varubi mumanzi waAlex Macheso uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vonyunyuta nemafambisirwo ari kuita chirongwa chekunyoresa vanhu kuitira kuti vavhote musarudzo dzegore rinouya. Bato reMDC rinotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti Zimbabwe Electoral Commission haina kugadzirira zvakakwana chirongwa chekunyoresa. tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Tinovimba kuti muchange mune isu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Rachel, ndiri muWashington DC. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngolesithathu mhla zilichomi lanye kumfumfu 2017 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakakeli abantu babo. Kuthi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF, ngoba iyakwazi ukuthi la abantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Iningi labantu likhala ngokwehluleka ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo.
Akufazanga siye phambili ngokuthengisela kwenu. So sasesivumelani sizabuya sizohlangana lapha ngoba sizofundisa abantu sizobatshela hayi sokuthi esingayenzi. Sizahlala phansi silungiselele sibone ukuthi siyenza njani, ngoba ngeke size sinekele yethu cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Amapolisa kobulawayo avimba ukutshengisela obekuqondiswe kumeli webulawayo South edalela ephalamende njalo engowe-MDCT umnumzana Eddie Cross. Abesifazana abadabuka eZimbabwe abakhokhela inhlanganiso eziphathisa uZulu ekhaya banikezwa imivuzo kwelebhilithane. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iningi labantu libikwa lisehluleka ukubhalisela ukuvota ngezizathu ezichiyeneyo kuhlelo oluqale elizweni lonke izolo. Kobulawayo khona abantu abahlala emikhukhwini labo bayehlulekile ukubhalisa ngoba bengelancwadi ezifakaza lapho abahlala khona. Kubika unompumelelo Moyo.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo oluqhutshwa ngesiqhubu luqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo, njalo ihlandla lakuqala lokubhalisa likhangelelwe ukuthatha amalanga alichumi lasithupha. Iningi labantu libikwa libuyiselwa emakhaya ngoba bengela incwadi ezikhombisa lapho abahlala khona, loba nje inkokheli zezek zisithi akulamuntu omele abuyiselwe emuva. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyabameli Human Rights Lawyers Network iyasisola kakhulu lesi senzo sokubuyiselwa kwabantu emakhaya, bethi bazathatha inyathelo lokubona ukuba akulamuntu ozabuyiselwa emuva kusukela kusasa. Igqwetha elibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eabameli Human Rights Lawyers Network, umnumzana Thinei Mukhwewa, uthi izeki kumele ibone ukuba wonke umuntu uyabhalisa, ngoba akusimfihlo ukuthi abantu abahlala emikhukhwini akunandlela zokuthi bathole isiqiniseko sekheli.
Sina njengamagqwetha amela amalungelo abantu akusithabisi ukuthi abantu bebegcotshwa endaweni zokubhalisa ukuvota ngokuswelakala kwamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngapi. Abezeki bebemele ukuthi babone ukuthi ama-affidavit akhona, labo sikomithi abadingayo babe khona lapho kubhaliswa khona.
Umongameli we-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe okwenziwa yiZek yikuganga njalo yikuqala kokuqila ukhetho oluzayo.
Abantu labano kwenza behlale kuma squatter camps ukuthi babangelwe nguhulumende weZimbabwe onganakakeli abantu babo. Sithi lesi senzo siyisenzo sokuganga, yikho ukuqala futhi kokurigama elections okwenziwa yiZANU PF, ngoba iyakwazi ukuthi laba bantu abangeke bayivotele kodwa bazovotela iopposition.
Umandla Nkosi Muhla uthe wehlulekile ukubhalisa ukuvota ngoba ubengela ncwadi ekhombisa ikheli lapho ahlala khona kanye lencwadi esekela eyekheli.
Ngibuyile ngifuna ukuzoregister, so ngehlulekile ngenxa yokuthi bengilesithupha ngiyela phepha lamanzi leafter.
Osakhulayo uCelani Moyo osuka esilobela uthe esigabeni sakibo bakhangelele ukubhalisa kunyanga ezayo, ethi ngendlela abantu ababuyiselwa ngakhona emadolobheni kukhombisa ukuba emakhaya kuzaba phambili.
Kuzaba lama challenges abe zalungisiswa sikhathi bani njengoba kuregistra kuthiwa kuphela ngoNovemba.
Kulandela ukubhalisa kutsha abantu ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR ukuze ikhomishini yeZEC ibe loluhlu lwabantu abazavota. Iningi labantu lithi uhlelo lolu luze ngesikhathi esihle, kodwa ukubuyiselwa kwabantu emuva ngoba bengela ncwadi isiqiniseko sekheli eyalapho abahlala khona kuzakwenza kukhanye angathi uhlelo lolu lubi. Abantu bathi uhulumende kumele akhumbule ukuba iningi labo alilazo lezo ncwadi ngoba kunguye obadilizela izindlu phansi kohlelo lomrambathwina. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje eHarare, abenhlanganiso ezizimeleyo uZulu kanye labamabandla ezombusazwe aphikisayo labo bacothoze ikomishini yezokhetho besithi iyehluleka ukuqhuba kuhle ukuhlelo lokubhalisa abantu. Kuvika uMavis Gama.
Abelinye lamabandla aphikisayo eMDCT bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni nentatheli zindaba emahofisini yesigodlo saleli bandla le-MDCT, isikhulumeli salo umnumzana Obed Jaurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out.
Ukungazilungiseleli kwezethu kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni yeSt Eden Primary School esigabeni seShidunguza South.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Yokusikhathaza kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo, ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of vote kawakho labancedisa ukuthi badinde ama-proof of residence abantu.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo, uNcubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Umuntu kumele aphiwe ipolice station eseduzane lalapho ahlala khona, atsho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi aye bevota.
Lanxa kungalesi simo, abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa, abekezele lalapho zidonsa inyawo iziphatha amandla zeZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka 10 kusiya kumhla ka 25 Mfufu. Kula ma centers alandelayo.
Madoda siyovota.
Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Burungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingo, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumuni, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Amapolisa echabalala kobulawayo namuhla avimbe ukutshengisela kwabantu abasola umeli webulawayo South edalele parliamente olilunga njalo le MDCT umnumzana Eddie Cross besithi uthuke isizwe samaNdebele. Kubika uBathabile Masuku.
Amapolisa ahlomileyo avuke evimbe igalaji lechabalala elithengisa amafutha ezimota lapho bekuzaqalela khona ukufola kwabatshengiselayo besiyaphelela emahofisini ekhansili kamsitheli okuthiye abakade befuna ukuphatheka bebuyele emakhaya belokudana okukhulu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye obeqoqe lokhu kutshengisela uthi kuyadanisa ukuba amapholisa abalele ukutshengisela bethi noma bemisiwe bazaqhubekela phambili kusuku abazaluhlela ethi ngeke bayekela uCross ethuka abantu.
Namhlanje bekufuze sizotshengiselela ukungasuthiseki kwethu ngendlela eCross akhuluma ngayo. Manje abomthetho bathi akufazanga siye phambili ngokutshengisela kwethu. So sase sivumelana sizabe sizohlangana lapha ngoba dadzofisa abantu sizobatshela hayi sokuthi singayenzi sizahlala phansi silungiselele. Sivonthi siyenza njani ngoba ngeke size sinekele yethu Cross ekhuluma into zakhe ezingahlonipha abantu beMandebele.
Umongameli we-MRP omunye wabavinjwe ngamapholisa ukutshengisela uthi ukuvinjwa kwabo akubathokozisi njalo uCross abekwazi ukuthi kabayamukeli inkulumo yakhe.
Uthi amapholisa isikhathi esiningi siwazi protector ibandla leZANU-PF ngoba lawo sikwazi ukuthi ngawe ZANU-PF. Namhlanje siyazibuza ngoba okunye sikwaziyo ukuthi ZANU-PF libandla elingathakazeleli abelungu. Libandla elalwa labelungu libaxotha ivini emaplazini lakumabhizinisi. Namhlanje siyazibuza ukuthi i-interest yeZANU-PF ukuze izodefenda umlungu lo okhulume kubi ngamaNdebele ekhuluma ngabantu abamnyama interest yabo kuyini ngezindlela ukuthi bayathi ukuthi uEddie Cross right akukhuluma ngamaNdebele kuyinto eqondileyo lawo bayakusupporta yibo yikho bekhethe ukuthumela amapholisa ukuthi azosivimba.
Isakhamuzi sebulawayo South umnumzana Melusi Chuma laye uthe kumzwisa ubuhlungu ukuba umuntu abamvotelayo usebathethisa aphinde avikelwe ngamapholisa.
Kusizwisa ubuhlungu ngoba abantu abasithethisayo ngabantu abazithi futhi bavotelwa eMathebeleland bese besehluleka futhi ukuhlonipha thina esabafaka esinkweni leso abasidlayo.
Osakhulayo uJoseph Phiri laye uthe kuyamzondisa kakhulu esola ukusekelwa kukaCross ethi kukhanya inkulumo yakhe ivunyelwa ngumbuso okhona.
Hayi, kuyasizondisa kakhulu ngoba thina size lapha sizokhuluma ngalo muntu okwazi ukuthi asithethise. Kodwa amapholisa abuya ezofuna ukuthi bona bamprotect singazi ukuthi bakwe-oldwoneleyo or kumele kuprotect onjani empilweni.
Kumaviki ambalwa adluleyo umnumzana Cross uchothoze kabanzi abantu beMandebeleni okuthiye iningi labantu licasukile bethi yikuswela inhlonipho. Abatshengiselayo bathe bazaqhubekela phambili bedinga imvumo yokutshengisela kungakhathalekile ukuvinjwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngohlelo lokubhalisela ukuvota. Kambe isizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo afana labo Botswana labo South Africa zizavuyela ekhaya ukuyabhalisa na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga abesimuslim abathathu abedlulisa amalawulo bafile ngemva kokudubula amabhomba lamhlanje esakhiweni esiduzane lenkamba yamapolisa esigodlweni seSyria iDamascus. Kufe njalo abantu mahlayana ababili ekade beduzane labantu laba. Lokhu kubikwe ngabogatsha olubona ngendaba zasekhaya kwele Syria. Lubikwa luqhubeka lusegudwini udaba lokuthonisiswa komlawuli wedale lephalamende kwele Indonesia ngamacala athile okungethembeki awe corruption. Amakhosikazi adabuka eZimbabwe aqondisa inhlanganiso ezitshiyeneyo eziphathisa uZulu ekhaya anikezwe imivuzo kuhlelo lwe-Piper Awards kwelebhilithane. Anikezwe leyo mivuzo enconywa ngemisebenzi yawo emihle, kubika u-Ezra Chisasibanda.
Lonyaka umnyaka wesibili umkhosi wemivuzo owe-Piper uqhutshwa. Kunikezwa amakhosikazi asebenza encedisa uZulu oshwelayo kwele Zimbabwe. Unkosikazi Tsitsi Mambokhathi nguye wasungula inhlanganiso ethiwa Women of Purpose International ukuthi ihlolisise ibisibonga amakhosikazi asebenza gadalala ukuthuthukisa iziqinti zalapho abaphuma khona eZimbabwe. Yena uthi wacabanga lomcabango wokusungula lolu hlelo ukuze aphakamise lokukhuthaza abesifazane ukuthi labo baye phambili ngemisebenzi yabo emihle.
B is Purpose Excellence Recognition Awards.
Imivuzo ephiwa yi-BIPA kulapha engiqakathekisa khona omama esingathi thina iqembu labomama abalenjongo. Ngoba siyazi ukuthi silabomama abaningi eziqintini zethu, bakhona njalo abaningi abalemisebenzi elenjongo yokusiza kodwa ngabana kwamuntu ngoba funa bengadumanga kakhulu kuma-social media.
Unkosazana Vuyelwa Mabena odume kakhulu kwele Britain ngokuthunga impahla zabantu abadumileyo njalo lokufundisa abantu ukuthunga eUniversity yaseLondon. Uthi uthunga ethengisa impahla njalo enye imali uyithumela ekhaya lapha ondla khona lokugcina intandane.
And it's a challenge usenza lama artists because into abasifunayo is a bit weird. Ngoba i-times nanya bengawuthandi but i-artist yinto yabiyifoni.
Omunye njalo othole umvuzo unkosazana Sazini Malaba wabomba iqembu lakhe labomama enkundleni yebulenjini yokuzithokozisa i-Facebook elithiwa Mthokazi Queens UK. Uthi bavumelana bengamakhosikazi ukuthi basize izalukazi lamaxhegu angasakhona ukuzigcina nokuzisebenzela. Bayancedisa njalo intandane bezibhatalela i-school fees ukuthi zifunde.
Ngabumba iqembu leMthwakazi Queens lapha e-United Kingdom. So iqembu leli ngelabomama kakhulu abavela koBulawayo. Sabambana sabumba iqembu leli ukwenzela ukuthi sidinge imizamo yokubana sincedise abantu ekhaya eZimbabwe. So iqembu leli lapho nje ngo-2015 ngoNovember. Sile 2 years siqhuba ngalo msebenzi. since 2015 sesiyenze into eziningi ezihlukeneyo sancedisa kuma families ayechiwe ngabazali sancedisa njalo kulo student wenas school fees student lo uyi orphan wabhala lintombazana wapasa kakhulu wasinika ifeedback yokubana hayi uwenze kahle kuma exams akhe so konke lokhu siyakubonga kubo mama bemthwakazi
imendulo ezinje zenza umama abaningi bazizwe bethinteka ngaphakathi ukuthi basebenze gadalala bancedise abaswelayo abanganakwayo kwele Zimbabwe. Unkosazana Mambokazi ukhuthaze wonke umuntu ongumama kulo mcimbi ukuthi anganyamalali. Ngabaphume basebenzele ndawonye njalo bancedisane ngamacebo ukuze bazithuthukise lokuthuthukisa izigaba zabo. Kukhanya umama bayazi ukuthi ekhaya kusekhaya njalo abadala bathi yazi lapho ophuma khona. Ngimele eStudio 7 eLondon ngingu-Ezra Jesus Banda.
Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanyamazwe uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Mpari waGwekwerere ohlala eNew York khonapha eMelika lapho afundisa khona ekolishini leNew York.
EZimbabwe ekhaya neminyaka ngasuka South Africa kwisikhatshana kodwa ngagcina sengisekingapha eAmerika. No, 2012 lapho khona lapha eAmerica.
Wabuya ngomsebenzi, wabuya ngesikole.
Usuke ekhaya bekusuka ukuthi khona kungasela into ongayenza sibili ukuthi okungaphilisa imuli. Ngaphuma lami ngayadinga umsebenzi eSouth Africa ngesikhatshana ngasebenza khona kwase kuba lethuba lelo lokuthi ngibuye ngapha eAmerica.
Isibongo nguGwekwerere. Wena ke uzalelwe ngapi wakhulela ngapi njengoba ngikuzwa ukhuluma isindebele esingela ukugiliza
mina azalelwe eHarare ekhaya ngithi ndela kozimba kodwa mina ngikhulele koBulawayo
wathi ke sibuyileke ngapha ngase America ngilethemba waya lawo esikolo ukuze uthole umsebenzi ongcono
umsebenzi bekade ngiwenza ngawuthola lapha kubana umbalisi fundele utitshala msebenzi utitshala afundisa e-high school ngafundisa e-teachers college bese ngifundisa eChinoyi e-university ngisuke ngizisuke elokuze ngekhaya
kwaba lula ukuthi usuke e-South Africa uhle uthole umsebenzi wobabalisi ngoba abanye phela bathi nxa beqala ngapha engxenye oyakaqala akayenzi care work
kukhona okufunakala i-state of New York okumele ukwenze ukubale ube lama certificates athize ngayinelisi ukuwathola lawo ngase ngithole umsebenzi
kodwa kulula ukuthi ngemfundo yaseZimbabwe ilohlonzi na ukuthi ungenelisa ukuthi ubuye uzoba ngumbalisi emelika
into ekhona ukuthi bathi nxa ubuya lapha lokho oyabulakho iy'ngwalo zakho olazo wena bayithatha njalo bezenze i-evaluation bese bekutshela-ke ukuthi khona hhayi lokho lakho wena kufana nalokhu esilakho lapha kutho ukuthi-ke uza ungenelisa ukwenza lokho thina esikufunda ekhaya yi-British system ngapha ngale yabo ye-American
kukanti-ke thina vele asilamuli ekababa lomama kuphela silawo ugogo silawazukulu liyakhangela ekhaya njengoba umumo osumubi kangaka
philile abasekhaya ukukhula kwethu esinkini nje ukuthi umuntu uyagcina abonye ukabanye lapho kodwa lapha umumo osukhona-ke manje ngokuthi sokumele umuntu wenzele abantu abasekhaya okuningi okwedlula lokho ebesikwenza umuntu usesekhaya ngoba umumo umi kubi kwezomnotho ekhaya
kodwa ngikhuthazo bani ukuze abantu ekhaya bangawonakali ngoba balo mcabango ukuthi thina ingxenye seyakuya kukha njengezithelo esihlahleni
imali le cabango lowo bumkhulu kakhulu uyabona ukuthi khona nikumzekeliso walapha e-America nxa umuntu esithi esekhaya ha ngithumezela okuyi-50 nxa ekhuluma ngemali yena uthi okuyi-50 ma ulapha e-America ukuthi ukuthole okuyi-50 lokho akulula abaningi nxa ungikho ku-contract uhola by the hour ama-minimum wages ama-states alapha ayihlukene $12 $7 $6 per hour so uyabusebenza ama-hours amangaki ukuthi uthole okuyi-100 lokho okufunakalayo
umnumzana Mpari waGwekwerere isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika Abalwela amalungelo abesifazana bananze ilanga le International Day of the Girl Child namuhla bekhala ngokungaphathwa kuhle kwamankazana eZimbabwe. Omunye wabo ngunkosazana Linda Mpofu.
Kanyele kakhulu umntwana oyintambazana uthele luklubhu lapha kweleZimbabwe. Abantwana abangamantombazana bayendiswa bengazange babuzwe umntwana qukule kuthe siyayendisela exhegwini. Njalo futhi abantwana nxa sikhangele abangamantombazana balenkinga eziningi nxa sikhangele wona lawa ama-sanitary pads. Idola lokuyathenga abalalo umntwana agcine esesebenzisa ezinye izinto ezingamelanga azisebenzise. Umntana oyinkazana asibili uthwele ngigadalala lapha kweleZimbabwe.
Ingaphakanyiswa njani, ingathuthukiswa njani impilo yomntwana oyinkazana?
Into okumele iyenzakale yikuthi nxa kunamalanga anje anjengawona lawo, wonke umntwana kumele bekwazi kube yinto abayihlabelayo ukuthi namhlanje lilanga lethu. Njalo kumele kuhlale kuyenziwa ama-programs kakhulu. Uhulumende laye angatshona emelela ukuthi ama-NGO kumbe inhlanganiso ezizimele zodwa yizo kumele ziqale ukuthi zixoxisane lamantombazana. Uhulumende laye kumele ananzelele ukuthi abantwana abangamankazana ubafaka kuqala, ngoba bakithi abantwana abangamankazana yibo abaphethe isizwe esilandelayo. Nxa singatshabalalisa umqondo nalo emantombazaneni, kukutsho isizwe esizayo kuyabe kungela sizwe kuzwa. So kumele kunanzelele ukuthi umntana oyinkazana uyafundiswa atshengiselwe njalo ukuqakatheka kwakhe esigabeni.
Ekadeni umntwana ongumfana nguye obephakanyiswa kakhulu okwedlula umntwana oyinkazana. Kusanjalo yini kumbe isebezama nje abantu kubalinganisa sokulobubelo?
Kuseselomango sibili ukuthi abantu bafundiswe ukuthi umntana ngumntana. Ngiyananzelele sibili khona umama nxa ezithwele. Ungambuza ukuthi ufisa umntana oyini, uyakutshela ukuthi ufisa ini umfana. Lakathesi khonokho kusesekhona sibili. Kusamele kusetshenze gadalala ukwenzela ukuthi labo abantwana abangamankazana bazibone labo bengabantwana belingana labona laba abafana.
Unkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo abesifazana. Njengomkhokheli we-MDCT, umkhokheli webandla eliphikisayo kwelaseKenya, umnumzana Raila Odinga, sephumile kukhetho lwesibili lokudinga umongameli iRunoff esithi ufuna uhulumende eguqule indlela aqhuba ngayo ukhetho ukuze kungabi lokuqilibezela ade kwaba khona kukhetho lwakuqala. Lokhu kufana lokwenziwe ngomnumzana Morgan Tsvangirai ngo-2008. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ukuthi kukhona na iZimbabwe engakufunda njengoba layo ibhekane lokhetho.
IZimbabwe kawufanelanga hlale phezu kwezandla sithi njengoba kusenziwa ukhetho ngemva kwesikhathi eside kangaka. Njalo sile experience ka-2008 mhlawumbe izinto zizahamba kuhle kumbe ukhetho luzenziwa ngendlela elungileyo. Okunye okufanele sikufunde ukuthi ukuphuma kukhetho kakwandanga ukuba le mpumela enhle ikakhulu nxa sikhangela kwezedemokhrasi. Kawukhanya ukuthi kuzasiza abantu beKenya, njalo lokuthi ungaphatheki kukhetho luka-2018 kungasiza yini abantu beZimbabwe. Angiboni kunceda kangako.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe ahlezi ekhala ngokuthi afuna kuguqulwe indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo esingathi ngama-reforms. Kungayiwa kukhetho engekho ama-reforms la, impumela ubona eyamukela yini amabandla la alubana ethe anqotshwa, kumbe kube le runoff ubona engena na kule runoff, kumbe ubona esala njengobabu Odinga?
Ye, mbona mina ngabe ngena kuranofu bangayala bekhangela ukuthi mhlawumbe bazibona bengelathuba elikhulu lokuthi babe le mpumela. Mbona khonokho kuyinto esingathiwa engabathwalisa nzima kakhulu, ngoba ngabe ke bangena kukhetho ekuqaleni ukwalo ukungena kuranofu akusoze kubasize kangako nxa bekhala emhlabeni besithi hayi ukuthi ukuthi lapha kube lokuqilana. Mbona ngiqakathekileyo ukuthi basebenze kanzima ukuthi bathole ama-reforms athe xaxa bengangeni kukhethwe ekuqaleni. Bangahle ukuwathola bengangena lapho ngeke bathi sebengena kubano sebefuna ukuthi kube lo mahluko omkhulu kakhulu. Kanti siyabona ukuthi eKenya ama reforms atholakalayo ngama reforms afunwa nguKenyatta hathi afunwa ngamabandla aphikisayo. Khonokho kutshengisa ukuthi abantu abasemandleni bathanda ukuthi basebenze khonokho ukuthi balelokhu bebusa besiya phambili. Kufanele sikuhlakaniphele kakhulu lokho nyawantu bezimabhoyi singena kukhetho lwa 2018.
Umnumzana Nkululeko Sipanda ucubungula ezombusazwe. Kwanele Mthwakazi livalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.